Che kwata chema Warriors icho chiri kupinda munhandare mangwana chisina vatambi vacho vanomwe vari kutambira kuEngland. Chinoti chine mukana mukuru wekubuda nemapoints ose ari matatu apo chichasangana neSouth Africa muNational Sports Stadium. Vatambi vanomwe vanotamba kuEngland kusanganisira Marvelous nakamba weAston Villa havana kuuya kumutambo uyu nemhaka yemitemo yeCOVID-19. Iri munyika iyi. Vamwe vaviri vakabva kuSouth Africa, Knox Mtizwa naButhelezi Ncube, havasi kutamba zvekare mushure mekunge vaonekwa vaine chirwere cheCOVID-19 pakaitwa ongororo yechirwere ichi pagadziriro yavo. Asi vatambi varipo havasi kutarisa zvese izvi. Mubati wepagedhe Washington Arubi achiti vakatomirira kupinda munhandare.
Yeah, game ramangwana is going to be a tough game for both sides. Saka but ndirikuona sevakomana isu tiri ready ne anything because most of the guys chose Ivana Vanessa ready.
Arubi anoti zvakakosha kuti vabude nemapoints ese matatu mumutambo uyu.
Game rekutanga remangwana ndori chati radza kwatirikuenda ati especially and also tripa home, saka we have to pick three points tomorrow and to pick points as soon as possible kuti zvidi zvitirire nyore kuita sekuenda kumberu.
Manager wechikwata cheZimbabwe vaWellington Mpandare vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda mumutambo uyu.
Patiri kutamba pese mutambo wese, even vamwe vanodyiwa zvibotsa kana kwa 10 vaya vanotarisira kuwina, isu tiri kutarisira kuwina, hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti
South Africa iyo ine murairidzi mutsva Hugo Bruce wekuBelgium ine vatambi vaviri vamiswawo zvakare kutamba mutambo uyu nemhaka yeCOVID-19 iyi. Asi Zimbabwe yaunganidza vamwe vatambi vayo vane mukurumbira kusanganisira Knowledge Musona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi na Kama Billiard. God knows Murwira, oyo akashevedzwa mushure mekunge vatambi vekuEngland vatadza kuuya, anoti mukamba meZimbabwe mune tarenda nekubatana zvekuti bafana aimire.
Kuzi the quality iripo, the talent, everything, the commitment, even one love chaichai kushandirana kurwira kuripo, saka zvinoita this time.
Kunze kweSouth Africa neZimbabwe zvimwe zvikwata zviri mugungano iri iGhana neEthiopia idzo dziri kusangana muAccra mangwana zvekare. Chikwata chinopedza chiri pamusorosoro mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors ari kusangana neEthiopia muAddis Ababa nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.